ndingori nezvinhu zvidiki zvinoda kuti ndikutsana kuiro zvinhu pano pamba munongoziva kuti imba yega yega ine mutemo saka garapa.
Bheda
mama
Saru
mama
uyai pano 2 minutes. Baba ihanzvadzi dzako handikunzwisa.
Alright mama ndazvinzwa hangu.
Maila sniper star
don't die and music
hola
da
da hamai vanogaro funza murora achauya riniko na baba vala.